Ndino kuchingamiza ine mufaro ini ndini tanuno kawande ndichiti eino emisore na udzanasi chipiri chikunguru 24-2018. Mumwe wevari kukukiza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Mambi Hove vebatore National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vazivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission. ZANU-PF inobuda mumusangano weMulti-Party Liaison Committee ichiti mamwe mapato ezvematongero enyika ari kudziya musoro padano rawo rokusoropodza ZEC zvisina nemusoro wese. Election Situation Room inoti kunyangwe hazvo munyika muine runyararo inoshushikana zvikuru nemashoko ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana anoti kune vamwe vari kushandisa chikafu sechombo chokutsvaga nacho vachavavhotera musarudzo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kupinda munzira kuenda kuZimbabwe kunovhota nemusi wemuvhuro, asi vamwe vachiti vari kukundikana nepamusaka pekushaya mari. Mamwe mapato ezvematongero enyika anonyunyuta kuti mamwe mapato haasi kuremekedza kuzvipira kwaakaita kuti munyika muitwe sarudzo munyungararo, sezvo mapato ayo ari pamberi mukuita mhirizhonga pamwe nokushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Mamwe mapato ezvematongero enyika onyunyuta achiti mamwe mapato haasi kuremekedza kuzvipira kwaakaita kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo, sezvo mapato aya ari pamberi mukuita mhirizhonga pamwe nokushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Mapato maviri makuru ari musarudzo otaura pamusoro pezvaari kuimisa veruzhinji munyaya dzezveupfumi hwenyika kana achinga akunda musarudzo. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutaura nevaviri vari kukukwidza musarudzo wemusi wemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave.